Vanhu vakawanda vari kutaura mashoko anokurudzira amai munangagwa kuti vasazofarise vachirarama upenyu hwepamusoro nemari yenyika. Vanhu vachinonga soswe nemuromo sezvaita amai Mugabe, avo vakazodonhedza murume wavo pabasa guru munyika. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vatakavafira zvovo vakurudzira amai Munangagwa kuti vabude zvachose mune zvematongerwo enyika, vachitanga nekusiya kuva nhengo yeparamende kuchirumhanzi Zimbabwe.
Chikuru ndechekuti mai Munangagwa ngavabude mune zvepolitics. Tinoziva kuti karendli vanga vari member of parliament yechirumhanzi Zimbabwe, zviri nani ndezvekuti vabude mupolitics vagare kumba vachiadvisa president vasingakwesherani nevamwe vanenge vari mupolitics. Tinoona kuti Grace akatadza kuridha politics plus zveanga ari mumbishi mupolitics asinganyatsoziva, akafunga zvokuti murume wake zvaari purezidendi naiye wati wapurezidendi. Saka zvikuru nezvongoti madzimai kana ingava vanga vawana baba kana mudzimai ari purezidendi ndeyekuti umwe wacho ngaasuduruke mupolitics azoadvisawo achibva kune imwe angle, nokuti kana agara apinda mupolitics kana akakwesherana navamwe vanhu zvinoafekta uno murume wake sezvakangoita Grace, kuti tinoona kuti ndeye akapa kuti Mugabe aende. Mugabe anga ane mukadzi ati kurei asiri mupolitics ungadani achingopurezidendi nazvino. Saka isi tinongokurudzira kuti mai Munangagwa dei vaona maleson kubva kuna Grace vakasiyana nepolitics vakava nesatisfied kuti vari first lady vofamba nava Munangagwa vachiaadvise vasingakwesherani navamwe vari vechidiki mupolitics.
Vazivanai muzorodzi, mugari womasvingo vanowirana nemashoko aya uye vanoti amai Munangagwa vanofanira kungwarira makuhwa kubva kuvatsigiri vemurume wavo.
Chatinoda kuvakurudzira ndechekuti vazhinji vachauya vachida kuwana mafavors kubva kuna Munangagwa asi vachisevenzesa iwo. Isu tinoti ivo ngavamire kusangana uye nokutaura nevanhu vane udhire zhire vanovaka matendero avo nemanhenga edzimwe shiri. Tinobvuma isu kuti ivo pachavo semudzimai wanhasi vachange vachimhanya mhanya nenyaya dzakasiyana siyana dzakafanana nemachild marriages, dzakafanana nekuchengeta nherera, dzakafanana nokunzwisisa zvimwe zvichemo zvevamwe vavo madzimai anowanikwa mumatunhu akasiyana siyana.
Vamwe vanoti amai Munangagwa vanofanira kuzongwarira kuzovarayirwa nesimba nemari vozodararama yepamusoro. Vatevedzerai muswe vanoti havatarisiri kuti amai Munangagwa vachatora ruoko rwamai Mugabe avo vaitenga maringi emamiriyoni nembatya dzinodhura.
Maonero atiri kuita iko zvino vachipinda havo yava first lady vavuyava, mapfekero avo anga achakanaka asi aya kupfeka mbatya dzinoshamisira kana chii, asi tombovapawo chinguva vakanakigwa nemari vakazotanga kuabhuza mari dzenyika vachipfeka malebho akaita sana Gucci aingopfekwa nana Grace aya, vana vavo vakazoonekwa kuti vavakumwa madoro anodhura vachidya mari zvisina kana nemwero wose. Vanogona kukanganisa reputation nemurume wavo. Izvozvo ndo zvinogona kukanganisa reputation yemunhu zvokuti munhu anokanganwa kuti iye pachake anofanira kunge achiona vanhu pasi, kwete kutirega isu vana vezimbabwe tichinonga vesoso nemuromo nemuchitenga wachi dzinodhura. Izvo hatitendi, chero hembe dzinodhura hatibvumi izvozvo.
Amai Grace Mugabe vakaita mukumbira pasi rose wekuenda kunze kwenyika kundotenga zvinhu muzvitoro zvinodhura vachishandisa mari yenyika, asi vanhu munyika vachinonga soso nemuromo. Veruzhinji vanoti amai Munangagwa vanofanira kudzikama uye voita hunhu hwakanaka semudzimai mukuru wenyika anobatanidza vanhu, kwete kuzoita pamuromo uye kuita hunhu hunosverisa sehwa amai Mugabe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.